This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenyu dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kanaka vatereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina kubvumbi 30, 2015.
Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu, ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Mapurisa anorwisana nevechidiki vemuDCT vanga vachiratidzira muHarare.
Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvoendesa mutungamiri weSouth Africa vaJacob Zuma kumatare zvichitevera mirizhonga yezenophobia munyika iyi.
Pamuromo pasingamharwe nenhunzi pemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe pavaparira zvichitevera mashoko avo ekunyomba rudzi rwemakalanga.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Vechidiki veMDCT nhasi varwisana nemapurisa pamberi pevatungamiri venyika dzemuSADC avo vanga vachibuda munyika zvichitevera kupera kwemusangano weSADC Summit wakaitwa muHarare neZuro. Mutoro wedu enhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iye.
Vechidiki veMDCT ava vanga vachidarika mazana mana nhasi vapinda mumigwagwa yemuHarare zvakare vachiratidzira kusafara kwavo nemamiriro akaita zvinhu munyika. Varatidziri ava vanga vakatakura mapepa nezvinyorwa zvakasiyana-siyana zvanga zvichitsoropodza mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe. Zvimwe zvezvinyorwa izvi zvanga zvakanzi SADC ngaitore matano panyaya yeZimbabwe. Anga achitungamira varatidziri ava vaHappy Mochidziva, vanovesa chigaro weboka revechidiki muMDCT, vaudza Studio 7 kuti kuratidzira kwavaita nhasi kwanga kwakanangana nekuyeuchidza vatungamiriri veSADC kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka muZimbabwe munyaya dzeupfumi pamwe nezvematongerwo enyika. Vati musangano wakaitwa neSADC neZuro hauna kuzeya nyaya dzakakoshera zvizvarwa zveZimbabwe.
Nhasi tapinda mugwagwa tichiratidzira pamusoro pekutadza kutariswa kwekuita nyaya dziri kunetsa vechidiki nevagari veZimbabwe nehurumende pamwe chete neSADC. Tichitarisa zvenyaya dzakaita sedzanaita dzamhara, avo dzamhara vasati vambobatiwana nhasi kuti vari papi, vakaenda vamuswa 9 March up to now hatisizva kuti dzamhara ari kupi. Tine nyaya zvakare yemabasa akapromiswa nehurumende iyo iri kutonga, nanhasi hapana ari kuziva kuti pane achawana basa here, asi kunze kutoti vazhinji tiri kuona vachibuda mabasa. Tine nyaya dzakawanda dziri kuitika dzakafanana nedzezenophobia dzataitarisira kuti dzichange dzichitariswa dzichiadreswa zvakanaka nevatungamiriri veSADC, asi hapana zvati zvaitwa. Saka isu sevechidiki nevamwe vagari tabva taona kuti zvakakodzera kuti tipinde mugwagwa tisende this message kune ivo vakuru vakuru veSADC vazvizive kuti isu semaZimbabwenzi hatisi kufara nemaitiro avari kuita zvino.
Vachidziva vaudzawo Studio 7 kuti vamwe vavaratidziri ava varohwa nemapurisa zvakaomarara pamberi pevamwe vatungamiriri veSADC vanosanganisira vapakalita Mosisili vekuLesotho vange vave kudzokera kunyika dzavo. Vachidziva vati pane varatidziri vaviri vakuvara zvakaipisisa muchiitiko ichi vakaendeswa kuchipatara.
Mukati mekunge tichiratidzira mapurisa auya eRiot vachitraya kuda kutimisa kuti tidemonstrate, asi vanhu vedu varamba vakashinga vachidemonstrata. Mukunge tiri kutraya kuti tichipedzisa demonstration redu, pazenge pakubva vakuru vakuru veSADC vanga vasara kuMikus Hotel, ndopabva pauya mapurisa yaane ukasha achirova vamwe vedu vanga vari ipapo. Zvisinei hapana wavagona kuti vange vachisunga, nekuti isu sevechidiki panguva ino tavagadzirira zvikurusa kuti tinge tisingafi takasungwa pademonstration. We are geared for actions and tichaita maactions aya kusvika Mugabe abva pachigaro chaari ichi.
Munyori mboka reve chidiki mu MDCT, valav mochi no puta, vati kuratidzira uku kucharamba kuchenderera mberi, kudzamara munyika maitwa sarudzo dziri pachena, uye upfumi hwenyika hwamira zvakanaka.
Zvinotishungurudza kuti vanhu vesadhaki vanokwanisa kutouya votoita zuva rese vakagara vachitaura zvakawanda asi vachisiya nyaya chadzidzi dzakatikoshera, nyaya dzekuti mabasa akapromisiwa nezimbabwe ari kupi, nyaya dzekuti kutongwa kana kuti utongi wemuzimbabwe hauna kumira zvakanaka. Patinoona kuti pane bato riri kungoramba riri pachigaro risiri rofanira kunge richitonga nokuti rakabera maelections, vasingatarisi kuchengetedzeka kwevanhu kuti vanhu vanokwanisa kungotorwa vachinyangarika munyika yakasununguka yaane makore 35 yazvitonga. Saka tinorwadziwa kuti vanhu vanokwanisa kutogara pasi votaura nyaya dzavo. Asi zvisinei, isusu tine mikana yatinayo seiyo yataichitaridza pazuva ranhasi yekuti ticharamba tichiratidzira, ticharamba tichinyorera kune vesadhaki, ticharamba tichiratidzira kuhurumende yaMugabe kuti isusu hatisi kuwirana nezviri kuitika. Isusu ndo zvega zvatinokwanisa kunge tichiita. Takati isusu semusangano hatisi kuzobata pfuti, asi tichange tichiramba tichipinda mumastriti nouwandu hwedu tichiratidzira kune utungamiriri hwenyika, tichiratidzira kuutungamiriri hwesadhaki kuti muzimbabwe ango hapasisina utungamiriri hwakanaka, muzimbabwe hapasisina zviri kufamba, zvinhu zvese zvamira.
Vachinoputsa vati vakamboedza kunyorera hurumende pamusana pematambudziko akatarisana neveruzhinji munyika, asi hapana mhinduro yavati vawana. Studio 7 hainokwanisa kutaura negurukota rinoona nezvinoitika mukati menyika, vakembo Mohadi, kuri tinzwe divi rehurumende panyaya iyi. Asi mutauriri wemapurisa amai Cheri Ticharamba vati havana chavari kuziva nekurovana kwaita mapurisa nevechidiki veMDCT ava, asi vakurudzira kuti vanhu vaite zvinhu murunyararo uye vachitevedzera mitemo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Zvakadaro, masangano maviri ezvizvarwa zveZimbabwe aendesa kudare repamusoro muSouth Africa mutungamiri wenyika iyi vaJacob Zuma achida kuti vadzike mutemo wechimbi chimbi nekutonga nemauto kana zvichibvira kana kuti state of emergency munzvimbo dzaberekera ingwe muSouth Africa nekuda kwemhirizhonga iri kuitwa kune zvizvarwa zvekune dzimwe nyika nezvizvarwa zvemuSouth Africa. Zimbabwe Exiles Forum neBlack Business Forum Zimbabwe, masangano maviri akakwidza nyaya iyi kudare repamusoro muSouth Africa sezvinodiwa nebumbiro remutemo wenyika iyi.
Masangano aya anoda kuti hurumende yeSouth Africa isungewo mambo Goodwill Zwelithini nemwanakomana wavaZuma Edward, avo vanonzi vakapesvedzera mhirizhonga. Asi muzvinafundo munyaya dzemitemo uye vari mutungamiri weNational Constitutional Assembly vaLovemore Maduku vanoti zvinonetsa zvikuru panyaya yakadai kuti matare ati vaZuma vasungirwe kuita zviri kudiwa nemasangano aya. VaMaduku vanoti masangano aya anofanira kuva neumbo hwakasimba nekuti matare kazhinji haadi kuonekwa achipindira munyaya dzekutongwa kwenyika.
Mashoko avaMaduku atsinirwawo nerimwe gweta vaTerence Hussein, avo vati matare anowanzoita pfungwa dzekuti kana vanhu vasarudza mutungamiri wenyika vanenge vaine chivimbo nematanho aanotora munguva dzakaoma kana kuti dzestate of emergency, nekudaro vanowanzogeza maoko avo saPirato panyaya dzakadaro. Asi rimwe gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaDewa Mavhinga vanoti masangano aya anogona kubudirira nekuti vaZuma vakaita wakamba vachinonoka kugadzirisa dambudziko remhirizhonga. Mukuzeya nyaya iyi tabata munyori musangano reBlack Business Forum Zimbabwe vaWashington Mehlo Makulu, avo vanoti havasi kufara nezvakaitwa neSouth Africa.
Nyaya inangonangana nemaZimbabwe yakanangana nevese vanobva nyika dzakasiyana vemuAfrica vari vashushikana nenyaya dzezenofobia. Saka isusu chatiri kukumbira chikuru ndechekuti izvo vaZuma maringe nemutemo wemuSouth Africa weconstitution yeSouth Africa takatarisa inonzi section 37 yakatarisana zvakare neinonzi state of emergency act yemuSouth Africa. Inoti kana kune mhirizhonga president weSouth Africa anokwanisa kudeclare inonzi state of emergency. Ndivo zvatiri kukumbira kuti vaZuma vaite, asi tongoti ngavadeclare munzvimbo dzabatwa nemhirizhonga, kwete South Africa yese. Chechipiri, tiri kuda kuti dare redzimhosva riti mukuru wemapurisa aongorore nyaya dzese dzakataurwa dzemhirizhonga dzezenofobia, uye kuti dare redzimhosva rikomekedze director we public prosecution mutsvutsvisi wenyaya muSouth Africa kuti izvo vanonzi vakarova vanhu ngavamire mumatare edzimhosva. Zvakare tiri kuti dare riti izvo speaker weparliament yeSouth Africa vakomekedzwe kuti kubvira pachaitwa nyaya musi wemvuro svondo rinouya vabude nemutemo within 1 year kubva panenge paitwa declaration iyoyo yekuti izvo kuitwe mutemo muSouth Africa unonzi anti-xenophobia law kutarisa nenyaya idzi, nekuti pari zvino hakuna mutemo wakadaro. Saka tataona kuti rapo dambudziko roramba richingoitika muSouth Africa.
Asika vamehlo makuru, izvi chisionekwe mudzivebwe kakuti imi mungati mutungamiri weimwe nyika anzi unofanira kuti utonge wakadai uchiisa mitemo yekuti zvino hazvina kugadzikana kuti kana kuti state of emergency.
Nyaya yekuti munhu asiri wemunyika akwanise kumira pamatare inyaya inobvumidzwa. Takatarisa bumbiro remutemo reSouth Africa unoti constitution iya inoziva kuti pane mamwe manasapurazi muno munyika vakaenda kumatare edzimhosva vachida kuti hurumende yeZimbabwe ivabhadhare. Saka pane yatinoti precedent yakatosetwa kare mumatare edzimhosva emuSouth Africa. Kuenda kwatakaita kumatare takaenda pamwe chete neZimbabwe Exiles Forum inova chikwata chemuSouth Africa.
Munyori musangano reBlack Business Forum Zimbabwe vaWashington Mihlo Makulu vari panhare muHarare. Direct from Washington.
Rimwe sangano revashandi munyika reZimbabwe Federation of Trade Unions kana kuti ZFTU rinoti gurukota rezvevashandi rinodzokorora rinoti gurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa vanofanirwa kusiya basa nekuti vakundikana uye vanopindira panyaya dzevashandi. Mashoko aya anobuda apo sangano iri riri kugadzirira urongwa hwaro hwekucherechedza zuva revashandi pasi rose pamangwana apo richange riri muguta reBulawayo. Tabata munyori mukuru wesangano iri vaKenyas Chamuyarira kuti tinzwe zvavari kuronga.
Hatina kungonanana navachinamata chete. Tiri kuti isusu panguva ino yatatarisana neupfumi huchidzika pasi, tiri kukurudzira mutungamiri wenyika kuti adzinge maminista ari kuona asiri kupefoma, because ukatarisa muno tiri kutaura kuti we are towards the acceleration of Zimbabwe. Zvino kana uchiona minista uri kutaura hurumende ichitotaura kuti mushandi ngaabvisirwe mabhonasi, ngaabvisirwe maallowance, uri kuda kumotivate here, kauti uri kumuita demotivate. Kana wamuita demotivate zvobatsirei? Tinozorealiza sei mazimbabwe dzacho? Tinozorealiza sei dzivhechi zimbabwe dzenyika? Saka haasi yeoga minista wehurumende unoenda uchinotaura zvinhu zvakanangana nemushandi uchiziva kuti mushandi ndiye vhanga dzeekonomi, uchitatsimbirwe pasi. Une zvinangwa zvekuvaka nyika here kana zvekuputsa nyika? Maminista akadaro ngaabviswe nhape.
Saka masvitsa here shoko iri kumutungamiri wenyika?
Tiriatarisana nemaijai tiri kunotaura position yedu yatinoziva kuti president vachainzwa tichivaudza zvinyitso zvedu, nekuti zvakawanda zviri kuitika. So izvozvo ndo zvatiri kutaura mangwana, ende tichavaita list out after May Day kuti some minister ningi vachipa madeclaratory statements asiri research based.
Imi sangano renyu riri kupemberera kupi mhemberero idzi?
Isu tiri kuita kuBulawayo. Izvo zvipamandibata vajoga ndiri pakati peChegutu neKadoma ndikuenda kuBulawayo. Tenge tiri kuStanley Square Makokova, ende tatageta Bulawayo. Ukatadza Bulawayo pari zvino izvi, it's a sorry city.
Munyori mukuru weZimbabwe Federation of Trade Unions kana kuti ZFTU vaKenyas Chamuyarira vari parunare parwendo rwavo kuenda kuBulawayo.
Mutungamiri weZambia vaEdgar Lungu vavhura zviri pamutemo chirongwa cheZimbabwe International Trade Fair muBulawayo nhasi. Vachitaura pamusangano uyu, vaLungu vati chirongwa chezera ITF chinopa mukana wekuti vemabhizimisi vasangane vachitsvaga nzira dzekuvandudza upfumi. Vativo vakuru veSADC vakasangana neZuro muHarare vakasimbaradza mushandira pamwe kuitira kuti upfumi hwedunhu reSADC husimukire. Vativo kunyange hazvo dzimwe nyika dzi nemuonero wakasiyana neurongwa weSADC, chirongwa chekusimbaradza upfumi hwedunhu chinoita kuti vanhu vemudunhu iri vave nepundutso.
My
Makaterera kunefenyuro yenyu ye Studio 7. Tiri kutefenyura tiri pamuzinda we Voice of America urimu Washington DC. Munokwanisa kutinzwa padande mtande redu repa internet rinoti www.voashona.com. Tinodzokorora zvakare website yedu www.voashona.com.
Vatereri mutsakangano wavo kuti munobata Studio 7 pa 919 AM, pa 4930 kana pa 12080 ne 15455 kHz pa shortwave.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Vanhu vemuVietnam vari kufora vachicherechedza kusvitsa makore makumi mana ekukunda kwakaita nyika yavo hondo yaive munyika iyi. Izvo zvakaona vanhu vemunyika iyi vachibatana. Zviuru nezviuru zvemireza zvasimudzwa nemauto pamwe nevakarwa muhondo, apo vamwe vanhu vanga vachifora vachienda mukati meguta reHo Chi Minh. Kufora uku kwanga kuri mucherechedzo wezvakaitika musi wa 30 kubvumbi 1975, apo matangi ehondo evanhu vekumaodzanyemba kweVietnam akapinda muguta iro raive guta guru reSouth Vietnam richidaidzwa kuti Saigon.
Burundi yavhara chikoro chayo chepamusoro-soro zvitevera kuratidzira kunotyisa kuri kuitwa nevezvematongerwo enyika uye vanorwira kodzero dzevanhu avo vasiri kufara nedanho rakatorwa nebato remutungamiri wenyika iyi vaPierre Nkurunziza rekuti vakwikwidze kechitatu musarudzo. Mashoko atatambira anoti chikoro chepamusoro-soro chavharwa musiwo yacho muBujumbura uye vadzidzi vanogara pachikoro apa vanzi vaende kudzimba dzavo. Vanhu vashanu vanonzi vafa muMhirizhonga. Mhirizhonga iyi yakatanga nemugovera zvitevera kudomwa kwavaNkurunziza nebato ravo. Mapurisa ari kurwisana nevanhu vari kuratidzira uko kunonzi kuri kuramba kuchienderera mberi.
Mapurisa emuguta reBaltimore mudunhu reMaryland muno muAmerica ava pedyo nekupedza kuferefeta kufa kwemurume wechitema uyo akafa ari mumaoko emapurisa. Asi mapurisa aya anonzi haasi kutarisirwa kuburitsa pachena zvinobuda mukuferefetwa uku. Vakuru vakuru vemuBaltimore vanoti vari kuronga kuisa gwaro rezvakabuda mukuferefeta uku mumaoko evachuchisi mangwana kuitira kuti vachuchisi vaonekana zvichikodzera kumisa pamberi pematare mapurisa matanhatu ane chekuita nenyaya yekufa kwemurume uyu.
Mashoko akataurwa nezuro nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe ekuti vanhu verudzi rweKalanga vari mudunhu reMatabeleland South havana kudzidza uye vanoita zveumbavha kwavanomhanyira vachinomhanyira kunoshanda kuSouth Africa asimudza mutauro wakanyanya munyika. Vakawanda vari kutumira mashoko pamwe nekutaura neStudio 7 vachiti mashoko akadai akanga asingatarisirwe kutaurwa nemutungamiri wenyika. Vamwe ndivo vanoti mashoko avaMugabe aya anenge ari kutsinira kurwiswa kwezvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvichipomerwa mhosva dzeumbavha nezvimwe zvakadaro dzinosanganisirawo kutorera zvizvarwa zveSouth Africa mabasa.
Mumashoko avo vachitaura nevatori venhau nezuro muHarare, vaMugabe vakati maKalanga anozivikanwa nekunetsa muSouth Africa, vachizivikanwa semakuruku nekuti havana kudzidza zvakakwana zvekuti vakwanise kuwana mabasa akanaka. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata mumwe werudzi rweKalanga uye vari munyori mukuru webato reMDC inotungamirwa naWelsh Mancube vaMoses Muzila Ndlovu, pamwe nevanoongorora zvematongerwo enyika uye vari nhengo yeZANU-PF vaMoris Ngwenya. Tatanga nekubvunza vaMuzila Ndlovu kuti vanoti kudii nemashoko avaMugabe aya.
Zvinorwadza kunzwa mukuru wenyika anenge President Mugabe achitaura nyaya inoziviga pachena kuti ruwengo huripo muZimbabwe ruri kutiwa nevanhu vanenge iye pachake kuti ukosarudza nje rudzi rwavanhu kuti rudzi irworo haruna kudzidza, rudzi irworo imbavha, rudzi irworo runouraya vanhu kuJohannesburg nemuno muZimbabwe. ndiko ruvengo runopara mhosva zhinji dzatiri kuona muAfrica. Ruvengo iro kuti vamwe vanhu vanongonangwa kuti havana kunaka pasina konzero. Zvinorwadza chokwadi kuti ndichibva kuplumsy ndinkalanga kuti onze munhu mukuru savamugave achitaura nyaya iyoyi yokuisa vamwe vanhu ichivapombera mhosva yokuti ndivo vari kuita mhosva zhinji dzinoitikana kusouth africa nemuno nekuti havana kudzidza havana kupinda chikoro. Kana uchitarisa kuenda kwevanhu kujoburg vanhu vanobva kuzimbabwe zvakangotanga pakuri ipapo nema1981-82 vamugave vachiva vatanga mhirizhonga yokuuraya vanhu matevelele.
Vangwenya, nyaya iri mudariro yatiri kutaura nemashoko ari kutaurwa nava muzealand love,
vanhu vari kutora nyaya iyi nenzira isiri iyo. President Mugabe pavaipa muenzaniso wavo havana kuti zvese zvinobva zvanzi zvinoitwa nemakalanga chete aiwa, vakangopawo semuenzaniso watinoziva tese kuti ndezvechokwadi kuti pane udyidzana kuripo pakati pevanhu vechikalanga, vamwe hama dzavo dzine dziri kubotswana, vamwe vari kusouth africa. Asiwo chimwe chokwadi chaicho chiripo ndechekuti ndezvechokwadi kuti kune vamwe vanhu vanotobirwa muno muzimbabwe, anosiya munhu abirwa kana kuti aparirwa mhosva yakadi, vamwe vanenge vatopondwa, munhu anotiza oenda kusouth. Ichocho ichokwadi, kunewo vamwewo vanoregedza zvechikoro vorega kudzidza achiti achanotsvaga basa kusouth africa nekuti anenge aona madzikoma kana kuti hama vaakudzoka paya vachibva kusouth africa vaakutochinja nemutauro. Ndezvechokwadi tinozviziva, kana vanotaura ndevele vanozoti munhu akangoenda kusouth aakudzoka akuda kuti viral aakutaura zulu aachada kutaura ndevele. Icho ichokwadi chiripo chena.
Vamuzealand love,
ndinomuzivisa kuti vangwenya vane mutipo wakafanana nevamugave. Zvokutanga, chechipiri inoziva kuti vari mubato rimwe chete rezanu pf ende bato rezanu pf harisati ramboratidza kunzwisisa vanhu veplumtree vanhu vematevelelend. Chechitatu, ndinobvunza vangwenya kuti zvaari kutaura zvevanhu vanogara kumabhodha zvinei nenyaya yataurwa navamugave? Ngaapindure nyaya yataurwa navamugave inoti iyo vanhu vematevelelend havana kudzidza. Asina kudzidza sei? Inini ndina bachelor's degree in education. Akanga achishanda naMaurice Nyagumbo. Maurice Nyagumbo akambosenza kusouth africa, mukaranga here Maurice Nyagumbo? Handiti mushona kana mukadzi wake chaiye akazvarirwa ikoko kusouth africa, akazvarwa nemazulu kana kuti akazvarwa nomushona, vabazara vake vanga vachitsvaga kusouth africa. Anozviziva zviri pachena mugari kuti haisi mhosva makarara, its only singling out vanhu vekuplumsy because agara ana ruvengo navo zvokuti havadi kumuvhotera, that is all.
Vangwenya, tingaona vamugabe here vachikumbira ruregerero kuvanhu vekumatevelerland south iva verudzi rwekalanga?
Ini sekutsanangura kwandaita handiutarisiri kuti president mugabe pane pavachakumbira ruregerero nokuti hapana chakaipa chavakataura. Vakangopa muenzaniso mamwe marudzi anowanikwa achienda zvakasununguka kumhiri kusouth africa. Izvi zviri kutaurwa nevanhu vari kumonyorora zvazvavo, asi chokwadi chiripo ndechekuti vakangopa muenzaniso wekuti tine marudzi akadai neakadai nokuti ndo vanhu vari kudhuze nekubhodha kaikoko. Zvinova zvinhu zvechokwadi zvavanotoziva vamuzvila kuti chaiyo chaiyo kana ndevene chaiyo chaiyo kana kalanga malanguages ari kutofa nenyaya yekuti vanhu pavanoenda kusouth vaakudzoka vachinja vaakutaura chizulu, havachatodi kutaura ndimi dzavo.
Ameno kana vamuzila muine chekutaura?
Inini pachangu handioni kuti vamugave vangakumbira kuregerero. This is a matter if you compare it neguku raundi zvavakaramba vamugave kuti havambopa vakumbira kuregerero pamusoro pokuuraya vanhu vanosvika ma30,000 matevelend. Shure kana tichitarisa iyoyi nyaya iyi yokuti vanhu havana kudzidza, unokufunga kuti munhu anoramba kukumbira ruregerero panyaya yekuuraya vanhu vakawanda kudero angakumbira ruregerero pamusoro penyaya iyo?
Avanga vari munyori mukuru webato reMDC inotungamirwa navaWalesh Mencube vaMoses Muzealand Lovo vari parunare kumatevelerland south. Manzwa zvakare kubva kune vanoongorora zvematongerwo enyika uye vari nhengo yezanu pf vaMaurice Ngwenya vari parunare muHarare. Vaviri ava vanga vachitaura neStudio 7.
Vana chiremba vanoona nezvezvirwere zvegomarara vanoti kushandiswa kwemishonga inotsvukisa inosanganisira mapiritsi nemafuta kunokwanisa kuzokonzera zvirwere zvakaita sezvegomarara reganda kana mishonga iyi ikashandiswa kwenguva yakareba. Vamwe chiremba vanoona nezvechirwere chegomarara, Dr. Bernadette Ndoro, vanoti kunyange hazvo pasati pava nehumbowo hwakati tsvikiti panyaya iyi, zvimwe zvinokonzereswa nemishonga yekutsvukisa madzimai zvinosanganisa kuzobatwa nezvirwere zveganda izvozvi. Kuti tizeye nyaya iyoyi, Marvelous Muhlanganya weStudio 7 aita hurukuro naDr. Ndoro kuti tinzwe nezvedambudziko rekuzora mishonga inotsvukisa ganda.
Chaakaitira ndechekuti anopinduridza mamiriro akaita ganda redu rechivanhu, rinova ganda rakagadzirirwa kuti ritidzivirire kuzuva. Saka kana tachena tauraya zviya zvinoita kuti ganda iroro ridzivirike, tinenge takupamukana kune zvirwere zvakaita segomarara reganda kuti riuye parange richigona kusauya. Saka ndo chimwe chinhu ichocho chinogona kuitika. Asi ndichitaura kudaro, iyo inenge ya secondary effect. Madirect effect chaiwo chaiwo ndofunga anobata-bata nhengo dzese dzemiri.
Mungapei kurudziro ipi kune mamwe madzimai angange akateerera, angari kufungawo kushandisa mafuta iwaya? Ganda redu rechitema rakanaka pakai chaizvo, riri zvariri izvozvo, risina kuzorwa zvimwe zvinhu zvekuti munhu atsvuke.
Rakanakisisa pakuti iye musiki wachona akatipa ganda dema, aiziva kuti isusu tinogara tiri muzuva. Saka zuva iro riri rine zvarinokanganisa munyama dzedu, rinopinda nemuganda kana ganda risina kudzivirirwa, risina mumvuri weiye yatinoti melanin pigment. Saka ndozvakanakira kuchengetedza ganda redu riri zvariri.
Avo vanga vari chiremba vechirwere chegomarara, Dr. Bernadette Ndoro, vachitaura vari parunare muHarare naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 p.m. tiri kutarisa dambudziko rinokonzerwa nemishonga inotsvukisa ganda revanhukadzi.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, titumirei matext messages panhamba dzinoti 1-202-465-0318 muchitiudza nhamba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai.
Yasvika nguva yatinoverenga tsamba mbozha dzenyu pamwe nematext message amatumira. Munokwanisawo kushandisa Facebook page yedu inoti VOA Shona. Tinodzokorora zvakare Facebook page yedu VOA Shona. Udzai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook muchirungu. Vanoti kudii Jonga?
Regai titange nekuverenga imwe tsamba pano Jonga yabva kumunyori wekutanga uyo anoti, tinokutendai nekuti panhau dzechokwadi. Ndikwazisirewo mudzimai wangu Esther Mutobvi nevana vangu Alice and Wishes Muswere. Mozondikwazisirawo zvakare mhuri yose yekwamuningi kwagutu kwamunyikwa. Ndatenda ndiri munyaradzi Muswere kuchiredzi.
Ndofunga munyori anga achindibvunza ari kuda kuti nditsanangure zvakare nechirungu kuti tinoti like us on VOA Shona Facebook. Ndofunga ndozvavari kutaura.
Ndofunga ndizvozvo.
Ndizvozvo. Regai titarise zvakare mumwe munyori anonzi Mukoma Malovin Tinashe muriritirwa. Vanyorowo paFacebook vachiti, yewo Jonga naBlair, aiwa pari pabasa, tichangoti kudii, tichagoti kudii. Ko Benedict mupenyu here? Ko hazvigoneke here kuti zuva rakafa Karo Gombakomba kana rasvika mumbomurangarirawo nezwi rake rakatepwa? Kwazisai baba namai Bishop muriritirwa kunjanja paRed Hill. Tinotenda nepfungwa dzamatipa dzekuti tipotewo tichirangarira mumwe wedu ataishanda naye Karo Gombakomba. Benedict akasimba uye ari kurwa basa ari paSouth Africa. Tinodaira kuti munomunzwa zuva nezuva paStudio 7.
Mwano tindapota vakomana verengaiwo tsamba yangu. Aiwa ndozvataita kuno toona nhamo yemari kubva zvatanga kudonha kwerand nekuda kwebond coin zvakaoma. Ko donje richabhadharawo here? Kuona kwangu nyika yonanga ku-2008. Vana veZimbabwe, ngatisei musoro pamwe chete nekuti tichafa nenzara ndo tsamba yedu yekupedzisira ijonga.
Aiwa vateereri nguva yedu ndo yaita shanja, asi tinotirambai muchinyora tsamba mhosva dzenyu kustudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare.
Mapurisa anorwisana nevechidiki veMDCT vanga vachiratidzira muHarare.
Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvoendesa mutungamiri weSouth Africa vaJacob Zuma kumatare zvichitevera mhirizhonga yezenofobia munyika iye.
Vamwe vanoti pamuromo pavamugabe pasingamarwe nenhunzi pave kuita kuti vatange kushorwa nevamwe vanhu zvikuru sei pavakanyomba marudzi rudzi rwechikalanga nezuro.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinovimba kuti muchange muine sezvakare mangwana anokuoneka ine mufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Nenwenyu Blessing Zulu, ndokusiyai mina Chris Kande naJonga munhau dzechirungu.